Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 3rd, 2018. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the situation in Zimbabwe as seen by those from the diaspora who managed to visit the country for the festive season.
Some Zimbabweans have been in the country, haven't been in the country for years, and this year, because of the change in government, they managed to pay the country a visit.
What are the changes, if any, that the visitors saw?
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 12080 and 15775 kilohertz short wave Monday through Friday. Yebo ngambe zulukandaba siyadibana njalo ngomnyaka omutsha New Year 2018 lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokuyivakatshela ekhaya okwenziwe ngabalabo abanye abahlala kwamanye amazwe besiya vakatsha bebona izihlobo siyazi ukubana bakhona abanye aba sikhathi sebele sikhathi esikhulu kakhulu abanye isizwe kuthiwa besebela ama 20 years lokunye okunjalo ngenxa yomumo osukhona wokuguquka kukahulumende kukhanya abanye bathe sike siyefika sike siyenyathela kodwa ke abanye sike sakhuluma labo bathi bona umehluko ukhona kakhulu kodwa isiwo mehluko kade bekukhangelele ngoba ilizwe lelana selimangobongobo jonga
Onguvadiwa vateriri nevatariri nhasi muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum. Tiri kutarisa nezvenzendo dzatonzwa dzakaitwa nevana veZimbabwe vanogara kunze kwenyika vakawanda kwazvo kudarika mamwe makore vakakwanisa kunge vachienda kumusha kuzorore Kisimusi neNew Year kana negoredzva. Vazhinji vanoti zvakaitika nekuda kwekuchinja kana kushanduka kwehurumende zvichitevera kuenda kwevaive mutungamiri wenyika Robert Mugabe vachitsivirwa nemumwe wevakamboi vatevedzeri wavo vaimasoni Munangagwa kunyange vakazombodzingwa mubato iroro vakazodzoka mushure mekupindira kwemauto vakaveiwo vave mutungamiri wenyika ndo zvimwe zvaita kuti vakawanda vaone kuti pane shanduko regaitende kumusha tinonzwa kuti vanhu vakawanda vakakwanisa kunge vachienda kumusha. Saka nhasi tiri kuti kune vakaenda zvii zvakaita kuti mude kuenda ishanduko dzipi dzamakaona mushure mekunge maenda vamwe vanonzi vakaenda kumusha mushure memakore akati kuti vasati vaenda kumusha ndo zvatoda kunzwa kuti ndezvipi zvakashanduka zvamunoona tambotaura nevamwe Christmas kati vachitaura kuti nyaya hombe yavakanyanyona inyaya yekudzikira kwemapurisa mugwagwa hanzi taingoita zvekunzwa kuti Zimbabwe mapurisa ainetsa vamwe vachiti aiwa taitombozviona tega vakaenda kumusha kubva kusouth africa pabelt bridge kunosvika kuHarare kana kuti kupfuurira mino kuti unenge wasangana nemapurisa akawanda zvakadii uye mukati imomo uchidira oil mumaoko avo kwanzi kugiriza maoko uchisipachirwa chioko muhomwe saka vazhinji vari kuti aiwa rwendo runo ndo imwe shanduko hombe yavakaona asi dambudziko rekushayikwa kwemari nderimwe rataurwa nevamwe kuti kana wakaenda kumusha usina cash uchitemba makadhi zvimwe zvinhu zvainetsa kuti unge uchitenga nenyaya dzekuti makadhi ainetsa kushandisa
hayi jonga sizwile sibili abahambile ekhaya ukuthi ngumo ayisiwo kade beucabangela ngoba hayi umumo kuloko kulobunzima imali emabhanga kula khona kokutsho intengo ama prices they're just going up nje
yazi kune inonzi 3-tier
yokuswipe mabonds
inemtengo wayo mabond ane mtengo US dollar ine mtengo chikwereti vari kuchisiya hacho chine mtengo wacho zvakare
asazike kuti check yasebenza yini
check anzi check dzakapesera kushanda vamwana kuti muna 2010 ndakanzwa mumasharo ndakapesera kuti checkbook muna 2010 saka zvimwe zvezvinhu zviri kutarisirwa nevanhu mushanduko dziri kunzi dzingangoiswa nehurumende itsva vari kutarisira zvinhu zvakawanda zvokuti handizivi kuti hurumende iyi ichakwanisa runge ichizadzisa zvese zviri kutarisirwa nevanhu
Yeah, Chonga, it's a very difficult time. We hope to be having our special guests. And of course, you out there can call us. You can call us right now on +12026192077, or you can text us and send, or even send a WhatsApp message on +12024650318, and we'll call you right back and discuss the issue. Of course, the topic today is the situation in Zimbabwe, how people who have not been there in a long time, how did they find it when they visited, especially over the festive season? Of course, Jonga, some are still there.
Ndizvozvo. Imwe nyaya Kristi yatiri kuti tikurukure zvakare nevateereri nevatariri. Inyaya dzeshanduko dzinotarisirwa zvakare nevanhu vari kunze kwenyika dzakafanana nedzekuvhota vari munyika dzavagere. Ndedzimwe dzenyaya dzadzichinetsa muhurumende yavamugabe. Iye zvino vakawanda vari kutarisirwa zvakare kuti nevimbiso yakaitwa navamunangagwa kuti aya vachatedzera bumbiro remitemo vari kunze kwenyika vanogona kunge vachikwanisa kuvhota ndezvimwe zvatinogona kukurukura. Tinenge taane mumwe wevadare vedu, handizvo?
Yes, Jonga, we have Oliver Chikumba, the MDC, National Youth Assembly, who is in Limpopo, South Africa. Welcome to the show, Oliver Chikumba.
Oh, thank you so much, sir.
Yes, you were in Zimbabwe recently, right?
Yes, I just left Zimbabwe yesterday.
Oh, okay. But when was the last time you had been there before this one?
No, it was almost after a year. But in November, I made the trip to Bedibridge just to go and register to vote.
Oh, okay. That's patriotic of you. Thank you so much. Now, can you tell us from what you saw, is it does it promise that the country is going the right direction?
That promise, I think it only is something that is too much far-fetched. It's far-fetched. Was it the situation on the ground is divorced from what the people are saying on the Facebook, the ZANPF supporters or so, because what we wanted or what people are expecting is the revitalization of the industrial hub. We left it because the industry was dead. Everything, looking on the infrastructure, everything, there is nothing tangible that can dictate that the things are going to change. So as it stands now, it's just something that is on people's mouths, but on the ground there is completely nothing.
Mm. And some are even saying it's actually changing from better to worse. The queues are getting longer, the prices are going higher, and the cash shortages are getting worse. Did you witness that?
Yes, I did witness that. On the queues, on the banking halls, almost every bank was having a long queues. I was in Tipinge, I went to Mtare, I even visited Harare. The queues there, as compared from the time that I was in Zim, they are too much. Things are actually going out of hand. When it comes to prices in the supermarkets there, it seems there is no one who is monitoring. I don't know where the consumer country of Zimbabwe. The prices are skyrocketing. No one is monitoring them. No one can just charge whatever he or she thinks is the best price without anyone monitoring. So things, as it stands, there is nothing that they've changed. Things are actually getting worse as compared from before.
Hmm. Kouyawo vachikumba nyaya yesecurity ndoimwe nyaya yaimbochemwa nevamwe zvikuru vanenge vari mumapata anopikisa vaita kumusha tinotya kuenda nemamiriro akaita zvino tichitarisa nguva yekunge vamugabe varivo mutungamiri wenyika. Pane zvamakaonawo here zvashanduka kubva paitawo hurumende itsva iyi pamazeenda ipapa pazororo?
Pasecurity vanhu kutaura chokwadi hapana chashanduka. Nekuti mbitoriko kumusha ikoko ndakatonzwa kuti pane vemutwakazi vakaita demo kuBulawayo vakatosungwa. Saka hapana, everyone is not secure munyika. ana security yekuti ndikataura chakadi kana ndika demonstrator. As compared to other countries, in South Africa, you can demonstrate against the president, you can demonstrate against the municipal government or anything. But the ausumbi, auro, we audi, saka security yevanhu munyika, hapana kana chachinja. Ingori tarisiro yevanhu kuti maybe with the time things might change, but the sir zviri papa ground hapana chachinja.
Yeah, inyaya inenge yakati umei. Asi ndinoona vakawanda vanenge vari kungoti ngati vape nguva iyo vehurumende itsvai. Imi munoda kuvapa nguva here?
Aiwa, no. How much time do they need? Anyway, who needs time? Because with Mnangagwa, we have been having him in the presidium, in cabinet, since 1980. Mm. What time does he need? Because if he ever needed time, he was given that time, 37 years. Do you think 37 years is not enough time for someone to show changes? There is nothing that has changed. The only change that took place is Mnangagwa is now called the president of Zimbabwe, Mugabe is the former. But everything, the system is still intact, and they don't need any time because these guys are the same who have run down the country.
Mm.
What time do they need?
Vachikumba, ndakambopa mwenzaniseuyo kune mumwe munhu wandaitaura naye tichingotaurawo iri hurukuro. Ndakamupa mwenzaniseuyo ndikamuti zvinogona kuti kana vakanga vavega vamunangagwa saizvozvi vaise shanduko dzinotarisirwa. Akandipa example yekuti aiwa zvinhu zvinogona kunaka. Zvakafanana nekuti iwewe kana wakanga uchinzi kandemiri uri mumba mababa wako. Paunorora uchitanga musha wako unoramba hako uchinzi kandemira asi une maitira unoitawo mitemo yako kumukuku kwako kumba kwako wakawo ndo zvandakapindurwa nemumwe izvozvo.
No mukoma jonga inzwenga. No matter how much lipstick you put on a frog, it remains as ugly as it is.
Mm.
They Mnangagwa doesn't need any time. But let's give him time. Because he's someone, even the cabinet. Once he was the president, we were expecting some changes in the cabinet. But I got to zero new faces in cabinet, that are better. So all the horses, all those guys who have run down the industry, all those guys who have looted the diamonds, Obedumpof, what do you expect? What change do you expect from Obedumpof?
Vachikumba hatigone hedu kuti titaure mazita evanhu nokuti vanhu ivava vasati vasungwa nenyaya dzamune muchivapomera saka
vanhu vatori netangible evidence, titori netangible evidence.
Kana mwine
Blawai kuya Obedumpo, the tallest building Blawai, you know, the York House, which house is the agri-bank, ndeyake, ungatasa all the substation from Blawai to Vikfors, they are owned by Obedumpo. He even owns a takeaway in Wange, you know, the miners. And even the public toilets, Badrama Turan, they are Obedumpo.
All right, Rambai Muribaru, Vashikumba. Rambai Muribaru, Nare Vashikumba, Taita Mutereri, Rambai Muribaru, Nare Gande, Tine Mutereri.
Ye, Chonga, Salom Laleli, Gunjan. Yebo.
Gunjan.
Sepi, Langumbani Kama.
Masangan.
Masangan, Gunjan, Masangan.
Mashangana. Yeah.
Ah, okay. Uvela ngapi? Ibizo le paid bridge inle.
Ah, lise isene miyami le.
Ye, ngithi nge kungapi ekhaya?
Ekhaya ngiphuma eShirezi Malipati.
Oh, ye. Hayi, ngilizwile ibizo lakho. Siyabonga kakhulu ngokusithinta lapho ngasiphathisa.
Okay, mina ngibona ukuthi i-government le ikhona ayikho into ezayilungisa.
Mm.
Because uyabona even mina ngiphuma ekhaya ngisuke ngiphuma ekhaya nge-New Year.
Yeah.
If ungalalela i-radio Zimbabwe, izinto lezi zive zikhulumwa before.
Mm.
I-new government le bathi ikhona kaMnangagwa kuyafana basakhuluma izinto lezo zakudala lezo.
Mm.
Manje angithembi kuti khona into izolunga because uyabona ukuthi mau ufuna kugivela imoto bathi imali yakho isefonini ucabanga ukuthi mau ufuna kugivela ibhasi bathi imali yakho isefonini abafuni imali yefonini bafuna imali yecash dira labantu seyinkinga elapho yokuthi ah imali yakhona yahlupha itholakali imali yakhona
oh hey wena ungaphi kwakatheso so ungaphi kweSouth Africa
yangisePitori
oh ePitori ubuhambile nini ugcine nini ekhaya
ngiphume ekhaya nge-New Year.
Ngifike
izolo, ngifike izolo, ngisuke ekhaya nge-New Year.
Ah, okay, okay. Kodwa khona kunjani nxa ukhangela ukuthi sokulo hulumende omutsha? Kuyatshengisa yini?
Akutshengisi next because izinto zakhona nemigwaqo ayihambeki, ayikho into le isizokhombisa ukuthi izinto zizolunga. Asazi khona le madrobheni le, but lapha kufana namadrobha amancane labo shirezi nale ma-rural area. Kufana. Ya ngibe ngifuna ukukhuluma into le ingahambelani kona lokhu sikhuluma kumanje ungangivumela.
Yeye ungakhuluma.
Ya ngibe ngifuna ukukhuluma ngeMDC kuthi iMDC mina angiboni la iyakona because uyabona kungcono bafake oro uNelson Jamisa because uChangrai ugula right through hlala sesibhedlela manje ngibona ukuthi into lese ngiyibonile lapha emakhaya. AMDC angithembi ukuthi masizobuya kuma election sizoba maybe sitholile inye iopposition party ngathi ingcono because uyabona ukuthi ama policy eMDC anekinga ngoba abakhombisi ukuthi mabafuna i-vice president uyabona kufana nokuthi siyazi ukuthi uThokozani Kube niwe aba kuyi-vice mara bathi bayofuna abalandeli bayi 2 akuvotwanga kwenziwa njani bathi ngibona but ngemdlali ngibona ngayi ngibona ukuthi iMDC ya Angiboni la yakho. Yeah.
Ah, okay. Hayi sibongile ngembono yakho.
Yeah, thank you.
Okay. Thank you so much.
Yeah.
Jonga. The caller there is saying the situation is bad. He was there from he left yesterday.
Mm-hmm.
And he says the situation is bad and it's actually getting worse.
Mm.
And also he's not happy about the situation within the opposition. He says why it doesn't Mr. Tswangirai paved way for someone like Nelson Chamisa.
But on that one, is it not like the party has to hold some special congress or something?
He had an explanation for that. He says Thokozani Kube was the one who was elected by the people. So why doesn't, if she can't take over, then Nelson Chamisa, I don't know why he's choosing Chamisa, but he had that point that Thokozani Kube was chosen by the people.
Mm.
So anyway, that's another issue for another day.
Yeah, that's okay. Gaiti mwenda kuna vachikumba. Vachikumba, mchiripo paru narega?
Diripo mkumo.
Inyaya imu yanga ishi tarisiru one wano, imima amuru kumusha, zikuru tunungo tarisira utu wano. Varukuwana ere zvavanotarisira tambozwa mishara nyaya yekunetsa kwezvimwe zvinhu zvirimo ko panyaya yekurima apa tinoonawo kuti hurumende iri kubatsira varimi nenyaya dzana Command Agriculture aizvezvikwane Command Livestock zvinhu zvamungatarisira here kuti zvingapundutsa nyika mukati meurongwa hurumende
kudai zvanga zviri zvinhu zvinoitwa pachena zvokuti munhu wese as far as you are a Zimbabwean citizen without being affiliated to certain political party, unokwanisa kuwana zvekomanda agriculture izvozvo. Taizotaiwa zvinokwanisa kupa pundutso kuvanhu vekuvana veZimbabwe. But zvinhu zvinongopiwa nekuti uri kubva from the political home yani. Kana uri wekwe non-MDC supporter, you won't be able to receive those fertilizers or mbeu dziri kupiwa vanhu. Because vanenge vachiti we opposition. And the one who has to pay for it, avasi futi vese varikuwana mbeu kana fertilizer. Zvinoreva kuti vano vachitarisa zvokuti uri kuwanga uri kupi, uri kuchikwata chipi chezanu kula kostere kana kuti uri G4 aligned. So hazvina pundudzo, but chatinoda ndechekuti kana chikafu chedu kana mbeu yauya, kana fertilizer yauya, ngaipiwe vanhu as far as they are citizens without engaging the political affiliation ye munhu.
Ko yawo nyaya yeutungamiri muMDC yataurwawo nemumwe muteereri ndisiwo hangu kuti inyaya yanga isiri muurongwa hwekuti tingakurukura pano pachirongwa imiwo munoiona wose.
No inyaya yakanaka sekutaura kwaita. I think he presented his facts according to what he wants to see happening. As MDC, they have got a constitution. Leadership change can only be done at Congress or extraordinary Congress or a National Council. A National Council is the highest decision, is the highest decision making body in between Congress. In as much as I'm not the rightful candidate to respond about that, but in the Nengo or Netaku Ziva, Kambijana, what is it that is supposed to be done when you're about to institute the leadership change in a party? You know, we will wait for our constitutional bodies, Edu, which happens to be the National Council, Extraordinary Congress, or the Congress itself. Do leadership change. Apana aisi mosa munhu kutaura maone rake kuti kudai pambo dai kudai padai aiwa ikodzere munhu everyone have got that's everyone is right to say what he or she wants to see happening. Saka ikodzerawo mataura aita right, but now it's up to he must now convince the National Council people, those who sit in the National Council, so that they present that before the National Executive in the Standing Committee members. Kana angabudirira angaita rombo rakanaka tokwanisa kutenda kuextraordinary Congress, depending nekuti vanhu vaona sei muono wake. Kurwara kwemunhu kuti president change varwara, so he must leave, he must resign. I think is something that is very much unfair. Ngokuti sevanhu ka, we don't discriminate against illness. Everyone is susceptible to be ill, to be sick at whatever time. Anyone, munhu wese unokwanisa kurwara any day, any time. Takuzoti ndarwara inini ndine position yangu kana kumaizi kwechibva nekuti warwara. Izvo zvinenge zvakaoma izvo, handisa ndamboona zvichiitika. Kana baba warwara pamba saka musichiri baba, aiwa handizvoba. Asi kuti tarisiro iyoyo yaainayo yakanaka. Zvinokwanisa zvekuunza hope kuvana veZimbabwe, kana leadership yavo ingavawo iri muposition yakanaka. What I can say, in good standing position, good outlook.
Mm-hmm. Thank you so much. Vachikumba ramba yanyemuri parunare. Christine mumwe wadare wedu. Tinava Dennis Juru, wanoe mutungamiri wesangano re vanotengesa kana kuti vanotengesa miri kunze kwenyika re International Cross Border Traders Association. Vajuru makadi.
Tiripo makadi mkoma jonga ne vadare venyu naro goredzva.
Aiwa goredzva tinaro. Nyaya tirungo kurukura ndeye kuti vakaenda kumusha nevainzwawo zvaitika kumusha vangotudzawo kuti shandukudza, vaitarisira vakaona dziriko here, nokuti vamwe vaita tukaenda kumusha kekutanga after makore akati kuti, nenyaya yekuti vaive mutungamiri wenyika Robert Mugabe havachisiri pachigaro. Vamwewo vachiti regai tiende timbonozvionera pamunhu sefodya. Ndo nyaya tiri kukurukura, asi kana mune imwe inogona kukurukurika mudariro tinoizeya. Pano hapana makuva embwa, ngatitaurei.
Hongu mukoma takatarisirawo shanduko huru chaizvo, nematauriro ayanga achiitwa nyaya yekuve pachigaro kwava Munangagwa. Tese tatichitarisira kuti zvichida kuZimbabwe kuchaita shanduko huru, asi taona sekunge zvinenge zviri pamapepa, vari kuwanza pamapepa zvinhu zvavo. Uye sekutaura kwamboita Vachikumba, nyaya iripo ndeyekuti hakuna chinhu chitsva chatiri kutarisira chichaunzwa nevarume vagara vari muZANU PF uye vari mukabhineti kwemakore 37. Isi tichingozvarwa takangosvikira ZANU PF iriko, vaMugabe naivo same ministers iwayo. Saka handione zvinhu zvazvinobatsira kuti bhazi rafa rakapakapa rafa zvozi ngatichinjei dhiraivha. I think bhazi kana rakatofa ka ndo ringatochinjwa kutonzi aiwa ngakuuyiswe bhazi rimwe kuti zvozotakura vanhu vaende, kwete kuti moritaurira izvo nekuti nengoti dhiraivha achinjwa. Saka bhazi raakutoenda handione zvichifamba zvakadaro. VaMunangagwa vakauya muSouth Africa munomu tikano vateerera kuSouth Africa vachitaura zvavaitaurawo, kunyanya nhoroondo yekufamba kwavakaita. zvairatidza kunge zvine hope zvavaitaura asi ndiri kuona kuti panenge pasina hope yakanyanya. Ndofunga nyaya yekungoshayika kwemapurisa mumigwagwa ndo chimwe chechinhu chavanenge vatigonei, but still hazvisizvo zvinganyanya kuita kuti vanhu vadye sitereki izvozvo. Pari kudiwa zvinhu zvinoita kuti vanhu vadye. Ukatarisa iye zvino izvi mabhodha kunzi kuzara, vanongori same people ivavo vaiva nongonohodha nekusengesa ndo vaitozadza bhodha. Uye nyaya yesystemu yavo yei yange yakatodhakwawo zvayo yezimura ndo yaizadza mabhodha, zvikabva zvaita kunge vanhu vaita chipatapata kumhanya kuenda kuZimbabwe. Asi zvinhu chaizvo hazvingashanduka zvaita. Of course ngavapiwa havo chanzi yekuti vaningirike kusvika pane zvoitwa maelections iwayo, tine chingona kuti vanenge vaita shanduko ipi, but I don't think kuti shanduko ka inomboda taimu yakareba sei. Pane zvimwe zvinhu zvekuti vakada kufumuka vakatochinja mutemo kuti posa haichisipo, hazvitomboda kutombonopirwa midzimu kana kuti kunodii kuti posa ijitwe. Posa inongomuka isipo semaitira vaingozviita, mauzira vakaiita haina kumbotora kana mwedzi yakawanda 90 days kana 100 days zvavari kutaura gadza. Ngavabvise zvavanokwanisa ngavambozvibvisa tiwo zvimuke zvakabviswa, kunze hakuchisina posa, hakuchisina mutemo wakati wakati. Mapurisa ese aya matrafiki aya ngaabviswe ese, titange kuona matrafiki matsva anodzidziswa zvetrafiki asina kutrenwa zvechipurisa zvekuti parod unozi ndaakukuita cheri ndaakukuita sei. Tiri kumboda kumboonawo upenyu hwakanaka. Hatichada zvinhu ngavatibvisire izvo zvavakaita zvanga zvakaikana kakekuti vari kuti zvazvakaitwa navamugabe, ngavazvibvise kana mangwana chaiyo.
Kupanyaya yekuti vari kunze munge muchivhota, tambotaurawo nevamwe vari kuti vakatomboenda kumusha vakanonyorisa kuvhota, imiwo mune urongwa hupi? Nokuti dzimwe nguva mumwe musi kunongomuka kwakanzi aiwa makwanisa kuvhota muri munyika dzamuri. Zvii zvamungataura? Nokuti pachine nguva here yekuti vanhu vanga vachizoregista?
Zvamunoona, of course tingati zvoni nyaya yakanaka, but nyaya yachona ndiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu vezimbabwe vari kunze kwenyika, tingangoti 20% yevanhu vari kunze kwenyika muzimbabwe, kunze kweZimbabwe ndo vane mapepa ekuvhota. Remember zvikanzi vanhu vari mudiaspora ngavavhote. Kunonovhota kazhinji chete vandinoziva inini, kunovhota munhu ane pemiti. Ndo umbowo hwekuti unogara kunze kwenyika uri mugari wekunze kwenyika. Zvinokatasa nyika yakaita seSouth Africa ine maZimbabwe anotosvika kana 5 million. Pa 5 million iyoyo vanhu vane mapemiti havasvike kana half a million. So still inongori problem, but still problem yevasina mapepa haifanwa kwasikuta yevane mapepa. Ngakuitwe kuti vane mapepa, vane mapemiti avo vakwanise kunge vachinovhota. But nenguva yasara iyi, kana zvakanetsa kudaro kuti vazviite munyika kuti kuregistre vanhu kuvhota ne BVR iyoyo, handione kuti vane mukana wekuti vaite kuti vari kunze vavhote. Uye zvekare hurumende yeZANU-PF haitrusti vanhu vari kunze kwenyika kuti ingavavhotere. So rimwe dambudziko guru iroro rekuti vanogona kuve vaine mweya wokuti ava havativhotere, saka havazoisa simba rakawanda. But isusu tanga tichitiwo sevanhu vari kunze kwenyika tinokontributa zvakanyanyisa paekonomi yeZimbabwe. Iye zvino izvi unotoona kuti nyika iri kutorarama kunyanya nemari dzatotumira kumusha. So vanofanwa kutipawo mukana wekuti tisarudzewo hurumende, kana tichovasarudza ivo tovasarudza ivo, kana tichiri tiri kusarudzawo vamwe tisarudze vamwe, zvichisiyana nekuti tinenge tichisarudzani.
Aiwa, maita basa. Thank you so much. Please do stay on the line, Chris nemuteereri.
Iye chonga silo macho kunjani?
Yaphila baba.
Iye ngilenelisile yini igama lakho? Ngumacho.
Mushosho.
Oh, mushosho. Ninjani ma?
Siyaphila baba, ninjani?
Ye, ungaphi komhla?
Mina ngiseSouth Africa lapha.
Oh, South Africa, ngaphe Johannesburg.
Johannesburg, ngiyahlala khona eJohannesburg.
Okay. Ungasiphi imbono yakho ngodaba esilalo lamhlanje?
Noma ngilibambele ngaphakathi kodwa ngiyalizwa udaba leli kuba ngindawo odaba lamavoti.
Ye, besikhuluma la ngokuthi abake bavakatshela ekhaya. Uke wafika ekhaya?
Hayi, ngalesikhathi azange ngifike ngivakatshele ekhaya. Ngibengilapha egoli, azange ngiyefika khona ekhaya.
Okay. Ungasipha-ke imbono yakho.
Ya mina ngifuna kakhulu ukukhuluma ngehodaba lokuvota. Okubalulekile ukuthi isizwe igovernment asizimaphi esinikeze nathi ithuba esingaphandle ukuthi nathi sifake ivoice yethu kuvota. Kodwa ngesimo esikhona kathi sekhaya nabaphathi abakhona kathi sekhaya angiboni kwenzeka konke lokhu. Angiboni kungayenzeka konke lokhu. Kodwa kufanele basinikeze nathi sibe nelizi kulabo baphathi azosiphatha ngoba nathi sinje sinesifiso sokuthi sivikele ekhaya sesibezele ekhaya. Laba bantu sibele sibele sesenzele ekhaya kumele bakhethe nathi sibe nevoice kulaba bantu bazosiphatha.
Ye hayi kuyezwakala Sibele. Kodwa wena wabhalisa yini kuvota?
Angenelisanga ukubhalisa ukuvota ngoba bengilapha eSouth Africa.
Okay.
Kodwa ingazukubhalisa zonke nginazo zonke ngimphelele ukuthi ma ungathi kuyabhalisa kusasa sizovota singapha ingazange ziphelele.
Hayi kulungile, siyabonga kakhulu ngembono yakho.
Siyabonga baba.
Yes, John Guy, the caller there is, is insisting that voting is the right way to go, but he says he doesn't see a free and fair election because of the circumstances, I guess.
Which circumstances?
The electoral reforms.
The involvement of the army.
The reforms mostly, and, He hasn't even registered. He says he wished that he could register when he's in South Africa, because I think he's that kind of person who, because of work commitments, he couldn't go to Zimbabwe. But he says, right now where I am, I've got all the paperwork, but I can't register.
Hey, Vachikumba, mchiripo yere parunare. Hello, Vachikumba.
Yes, I'm still there.
Okay. Maybe you can give us a brief description of what you saw in Zimbabwe, not looking at the political issues or the economic issues, but general standards of living.
Yeah, general standards of living, nothing has changed much. People, they are still suffering the way that they were during the Mugabe era. They are still under the same conditions. Nothing has changed. Actually, what they have changed is the prices have skyrocketed in supermarkets. People, they cannot access cash, even Echo Cash. If you want to get cash, maybe through Echo Cash, there are some 20% fee added on top of the amount that you want to get from Echo Cash. Echo Cash is the only means of what I can say, liquid cash that the people are getting. But for you to get $20, you need to add 20% of $20 on top of the amount. So people are suffering. The prices, those fees for EcoQuest, they are far much higher than the banking fees. So the situation there, people are really suffering. I was in my rural area, Chipinge West. People are suffering. There is no cash. South Africa, like us, who went there with some little rands in our pockets. 100 rands was going for seven, I don't know if I can say $7.50 or seven fifty bond. And that 750 bond, you cannot buy even cooking oil in a sugar for 100 rand. Yet when you are in South Africa, with that 100 rand, you can buy cooking oil 2 liters, which goes for 29 rand, 2 kg sugar, which goes for something. No, you can buy even 2 liters cooking oil, 2 kg sugar, 2 kg rice, salt with 100 rand. But when you are home, you can't buy 2 of the 4 items that I've listed above.
So the prices are way too high.
Way too high. Let me give you an example. I bought 2 liters for cooking oil at 29 rands in South Africa. But back home, you're going for $4.30. It can be dollars or a bond. which is something like 70 rands when you are in South Africa. So it's not affordable. It's beyond the reach of many people. And we are talking of rural people, rural area people, who are not having any source of income. So things are really bad back home. They haven't changed.
Yeah, Chris.
Yeah, too bad. Anyway, let's go to Mr. Juru. Mr. Juru, when I skis a cloak lalapa, wasi pa imbono yakho ngokubana bakhona abanye abayekele ukuya ekhaya ngenxa yokuthi besabela udaba lwamaphepha. Ungasitshela nje ngodaba lo.
Ngibense VFS Center la kuyenzwa khona amapermithi eGauteng. Le ndawo ise Midrand ibenkhona namhlanje. I spent the whole day there. Kunabantu abaningi. Kunabantu abaningi kakhulu. Wazi abantu befika basika as if balethwa ngamabhasi. The way basika ngakhona. And you know, ama security akhona, they are corrupt. Ukuthi you know, uyangenelwa ngomuntu ongela even i appointment for that day. So abantu, you know, sometimes they end up bengatholanga ama bengakwanisanga ukusubmit ama application forms abo for those abane appointment that day because of corruption in ama security akona. So abantu, they wanted to make sure that baya submit ama paper abo first bengakahambi ekhaya, because this is life. Without a permit, akula mpilo, bazophila nzima. So I'm sure the reason why abantu bengahambanga ekhaya is because bafuna ukulungisa amaphepha first, and then amaphepha sewe right, bengawazi ukuhamba or ukuyenza anything.
Jonga, you get that point. He says most people probably couldn't go because they are still trying to process.
Wait
their
for the ZEP.
He says he went there today where they are processing. He saw dozens and dozens of people as if they've been bust in.
But didn't they close that the deadline, wasn't it?
It was extended.
Oh, okay.
Yeah. So, Mr. Juru, the extension goes up to when?
I think I'm not sure of the date because it depends with who got the last day, but they closed on the 3rd of November. To apply online, but they can still give you end date. So I'm not sure of who is the last person. It was closed. The online application was closed on the 3rd of November, but receiving applications, they are still receiving, and you can't know who is the last person.
Oh. Yes. Ya zvakaoma. Regai timbonzwa kuti vachikumba vari kuonawo sei tichitarisa nyaya yematambudziko akatarisana nevana veZimbabwe zvikuru vari muSouth Africa. Vachikumba tiri kutaura nyaya yevanhu vakamirira magwaro hanzi navajuru. Zvinogona kunge zvakaitawo kuti vamwe vane chitsama vakunikane kuenda kumusha nenyaya yekuti vanga vachimhanyisa-mhanyisa nyaya yemapepa iyoyi. Mune vamwe here vamunoziva vanga vakatarisana nedambudziko iroro?
Sevandinoziva vatori nedambudziko iroro. Hapana kana one of all the people that I know in South Africa vakakwanisa kuprocesserwa mapepers, paperwork yavo, mapermits avo, maZPS permits. Vese vandinoziva, hapana kana one ati auya nepermit yekuti zvangu zvakaita. Vakaita maonline application, vamwe vachitoendako kuma VFS centers ese akaanaunzwa, but there is nothing tangible. They spend the whole day waiting for the processing of the papers, but nothing is coming out of the process. So it's just a tiresome process and nothing tangible at the end of the day. chinokwanisa munhu achitaiwa inini ndazotora the whole day nhasi asi ndazowana permit yangu. Saka as it stands now handisaindawana kana mumwe one person hake munhu wana auya achiti permit yangu yakabuda irapa
hata atanga kubuda here mapermit kana kuti vanhu izvezvi vachiri kungogadziridza waro wemapermit.
Ya vanotouya ungatomeka an application unobva kuto nemarisi dzese ungaita zveseka hasati atanga kubudaka but kutopedza process yacho that process yekutoti ndakatopedza everything ndangomirira kuti azo issue out hapana ava successful pane vandinoziva.
Maita ramba yanyimuri parunhare vachikumba. Touya kuna kune vajuru. Kune mikana here yamuri kuona ingaita kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vade kudzokera kumusha kunotanga mabhizimusi?
Yes, yes, hapana mukana watoatarizika. Asi mukutaura mumasocial media tinoona kuti vari kutaura chaizvo kuti aiwa zvaita zvaita. Bati hapana anoda kuti anove aitwe muenzaniso yekuti zvinhu zvaita muZimbabwe because nhoroondo yehurumende yeZANU-PF vanhu vanoiziva. Saka iyezvoizvo vanhu vakangomirira kuti regai tisange tamboona kana zvaita tichazoziva kuti zvaita tichiona kuti zvaita. Hapana aroda kuenda kuti anoti inini ndakunoita zvinhu but vanhu hope chaichaiyo uchitaura nevanhu vanhu vari kuti vane hope because hope yaishi yekuti vanoda utungamiriri huripo but vaya vasingadi utungamiriri hwavamugadzi. Saka nyaya iri toripo ndeyekutoti vanhu vakatomirira kuti vaone kuti zvaita here. Saka mukumirira kuona kuti zvaita here ikoko ndo mukusatoita kwezvinhu kwachona because ivo vari kufunga kunge vachinoita kuti zviitika vakangomirirawo kuti zvaita here. Saka I think vamunangagwa vakahwina maelections ari kuuyaya vanhu vobvuma kuti anga ari free and fair opposition yoti aiwa tadyiwa hedu aiwa vanhu vati vanoda vamunangagwa. I think vanhu vanotanga kuenda kuZimbabwe vachinoinvesta uye 100 days ndavakataura izvi kuti pachange paitika zvimwe zvinhu kutosungirirawo kwavakaita kuzvinofunga kutoti zviitike. Zvikaitika izvozvo ndofunga vanhu vangatange kuchitounyevenuka kuti kunenge kuhanani hende. Kuti chimwe chinhu chiri kutyisa vanhu futi mukoma jonga ndechekutizvoni sezvo takatasana nemaelections kukahwina opposition vari muchiuto vachazobvuma here kana vagona kumbobvisa vamugabe vemuZANU-PF vachabvuma here kuti kutonge opposition. So vanhu vanogona kufungidzira kuti kunogona kuzoita kusagadzikana muZimbabwe mumashure mesarudzo dziri kuuya idzo kana zvikasabuda sezvinenge zvichitarisirwa nevechuto. Saka izvo zvese izvozvo zvinoita kuti kushaye confidence mumainvestors.
Thank you so much Wajuru. Please do stay on the line. Christine mumwe wevadare wedu vatinomambeu vanove nhengo yeZimbabwe Exiles Forum. Vamambeu vanogara kuSouth Africa asi pari zvino vari muZimbabwe kwavari kushanya. Vamambeu mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei kuZimbabwe ndo machingamidzira atingakuitai nhasi pachirongwa?
Kwazwai mukoma jonga navateereri vose.
Aiwa isteri watano kuno.
Chekutanga tinoda kuti nyika yedu yeZimbabwe inyika yakanaka ndiko kwambiri zvangu ndichitaura neni. Dambudziko ririko mapraizi ari kuita senge asina kumira zvakanaka. Saka chikurudziro chiri kuitwa navanhu ndechekuti dei hurumende yavamunangagwa yagadzirisa nawo dzamapraizi kuti vanhu vagode kutenga muzvitoro. I think ndo dambudziko rokutanga. Chechipiri chandinoda kutaura ndechekuti vana veZimbabwe vaibva mune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa vakanga vachishupika kana vasvika pabhodha kuti vauye nezvimafuta nezvisipo nezvimwe zvakadaro daro. Iko zvino yazvava nyore vanhu vari kungouya vava vakatakura zvisipo zvavo magrosari avo vachikwanisa kuzoriritira mhuri dzavo. Chimwe chinoonekerawo chachinja mukati memafambiro emigwagwa. Mapurisa aya anga agara achititambudza mumugwagwa hakuchina. Naivo vatinoona vari mumugwagwa vacho mapurisa acho ane hunhu avanochiremerera. Saka ndizvo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuona mukati menyika yeZimbabwe. chimwe zvetinofadza kuona ndechekuti mukati menzvimbo dzinganzi nzvimbo dzekuzvira zvakaita mahotera nedzekutandara munoonekwa muchiita senge mune vanhu vakati wandei kupfuura mazuva akare, zvinoreva futi kuti inyaya yezororo uyezve nekupinda kwavanhu vakawanda mukati menyika. Then chimwe chatinoonawo ndechekuti kune zveupfumi, nokuti zvine upfumi kando zvakakosha kuti ikonomi yedu isimuke. Ndakasvikawo kumahofisi eZimbabwe Investment Authority vachitaurawo kuti vari kusangana nevanhu vanobva kunze kwenyika, vamwe vana veZimbabwe vari kuda kuziva kuti vangadyara mari dzavo sei mukati menyika. Mune zvipitipiti mukati memabazi ehurumende evanhu vari kuuya kuno kuzotarisa kuti chii chavangaita kuti mufambi. Asi chandingangotaura hangu ndechekuti as much as people can be sceptical, I think we should not remain sceptical. We should put the system to the test. Vane chido chokuita mabhizimisi munyika yeZimbabwe, I think this is the right time that they could do it. Vanodawo kudzoka kuzogara vachizotsvaka mabasa vangaita matambudziko. I think it's not yet the time yekuti vauye kuzogara vachitsvaka mabasa. Asi vane shungu dzemabhizimisi ngavauye. Ndamboendawo kumabazi ehurumende kuya kwataiziva kuti kana tikaenda usina appointment vanga vachingokutarira vasingakupi sevhisi. Asi mune mabazi wanda svika ndichifambira zvangu zvandanga ndichifambira tanga tichitambirwa kana kugashidza nemufaro tivachida kuziva kuti vangatibatsira sei. Saka on the overall tingangoti Zimbabwe is getting better. We have got problems here and there sekurwisana kwakaitika mukati medhorobha nezuro zviri zvinhu zvatisingakurudziri kuti zvive zviitika. Asi Zimbabwe, I think at the moment, is on the right track. I'll be doing some work here and there in the Sudaku Zito.
Thank you so much, Rambaya Nyimuri pa Runare Vamambeo Timbozo kunemwe mutereri. Tine mutereri Azonzi, andizoni ndagona here kudaidza zita iri. Makadi?
Ndinofara hangu mukoma makadi zvenyu.
Ndiri mupenyu zvikuru, ndagona here kudaidza zita renyu.
Magona chaizvo.
Pakanaka, muri kufona muri kupi?
Ndiri kudhedheni vesimisi.
South Africa?
South Africa wongu.
Aiwa, pakanaka. Makakwanisa here unge muchienda kumusha pazorora?
Mukoma kana chokwadi izvo ndiri pabasa handina kukwanisa kuenda zvokuti tiri kana vamwe vadzoka ini totorawo time off kuenda kutombo enda kukumba.
Ehe. Aiwa, izvo hazvikutarisei kupinda muchirongwa. Chirongwa ndicho chitipewo pfungwa dzenyu.
Mukoma vadzoka toda kutaurai ndichiti vanhu vazhinji tisakangane chezuro nehope. Ava vanhu vamwe chete zvakada kusana Mr. Mnangagwa vakauraya nyika vari pamwe chete navaro vazoti varobhat vakauraya vete mumwe nomumwe ainokora achiendesa kumusha kwake. Zvino inini kuti kuvanhu vese eZimbabwe ngativapei mukana vekuti vachitora zvokuti vapedzise zvakanga zvasara kunyanya masoja bhozo vari ambisha kuti vaite sei vazadzo home dzavo. Ngativapei mukana kusvika pamanext election this year. Vatore vazadze home dzavo then zvinozobuda very after vazviaccept. Because these 6 months or whatever, 7 months, inguva yavo kuti vatore zvakasarira namarangu nezvimwe zvakasarira zviito zvavanga vasiyana namugabe vatorewo ivo kuita kuti vasazoramba maelection vanenge vadyiwa. Zimbabwe haidi kuridza bendera kuti vanhu uyai muunivhesiti. Kunoinivhestwa kunoonekwa kwega nemabatsirwo anenge achiitwa basa nehurumende nemitemo yemaproperty right nemitemo yakafana nekuti chii kana uchinge wadyara mari 60% yonziyoyo wakutora 49% inini muri dzwedu zvinimbototora 51% azvii. Zvino inini noti hakuna munhu anoridza bembera kuuyai kumba kwangu uyai kumba kwangu. Munhu anouya ega mushure mekuona kuti izvo zviri pamba apa zvinhu zvinoyevedza zvinhu zvinofadza.
Asi
dzavanhu iri shato iri kunyangira kuti kana vachinge vainvesta vozofamba sezvavakaita zvimwe zvinhu vazoona munhu akapusa iyezvinhu.
Mukoma Azonzi, ndikubatei muromo. Ndinoziva dzimwe nzvimbo mune maya matunhu kusanganisirawo kumusha kwangu munhu akaita ndari anotodaidzira vanhu kuti kwaita ngome kana kuti ane ndari. Saka Zimbabwe haingatadzoka kuchevedza vanoda kuuya kune investa.
Uyu anokaiza bembera kwaita ndari dza kumafaro nekunodyiwa kunonwiwa. Kune munhu anoshedzira akaudya tsvimbo kuti anenge auya akaita zvinhu zvake zvamadatora. Zvinoona vanhu vachiri kwavo kuri ugoma isi wako ka avauyi kana kundari kwako asi vazoona ka. Ava vanhu vakatoratidza mavara avo My investors are who is not going to invest. I don't come back to Mangano. Those are the same people. Wakanda are in the same
way. Makanzwa yeah. Nyikuti mutemo mumwe iwewe indigenization waka rerutswaka zvangosara kuzvivanikwa zvakaita se platinum ne ma diamonds but zvimwe zvese zvakusina mutemo 5149 kurakidza shanduko ikoko
ndakazvidzwa kuti zvizvi zvakashanduka zvese mutemo yakaita saiyoyo asi musakangani vakomana kutizo vanhu ava hakuna watenda navo.
Maita basa zvikuru mukoma zonzi. Thank you so much. Aiwa tichanamba tichikubata maita basa. Okay, thank you, Chris. The caller, Mr. Azonzi, who is in South Africa, he says people should not forget the past so soon. There is nothing that is different from the previous dispensation, the government that was led by former President Robert Mugabe and the current president, Mr. Emmerson Mnangagwa. Mm-hmm. They are the same people. We have been in the same government for the past 37 years.
Mm-hmm.
Yes. Mm. So, but you know, sometimes people are just scared of like a snake.
Mm-hmm.
If it peels off that skin,
mm-hmm.
it's just not to vunurwa. And mm. it can stay there for a year or so.
Mm.
But if you just look at that, then you are afraid of getting anywhere nearer that area. We mm. used to do that when we were young.
And
but forgetting that the snake might have even moved closer to home.
Yeah, Jonga, let's go to Mr. Chikumba. Mr. Chikumba, are you?
Yes, how are you?
Good, good. Mr. Chikumba, sorry to put you on a spot about your party, but you know we are having lots of questions of the visibility of the MDC. They're saying that you know by this time we know it's only like 7 months to elections, but you are nowhere to be seen.
You know the problem that we have with the people who are talking of visibility.
Mm.
These people, they might not be on the ground.
Mm.
We have got a lot of programs that have been lined up by the MDC, door-to-door campaign, people making people to register to vote in the rural areas.
But
so they talk of visibility, there are no people, and the MDC is not visible in the rural areas. I actually don't understand that. And I don't know where are they getting that from.
But
Mr.
Chikumba, let me ask you another question before you go any further about this door-to-door. The question that people are asking is that, fine, you have this door-to-door campaigns, but why now, at a time when you are supposed to be testing the new administration? For example, we don't know if the MDC today asked for permission, you know, to hold the rally. What happens there? Or after the rally, is there going to be violence? The system is not being tested. That is what we are getting. That is the question. Because this door-to-door, yes, we understand. But why door-to-door now at a time when you are supposed to be shaking that system and seeing what's, I mean, whether it's a democracy or, the eyes are on Zimbabwe right now. Everyone in the world is watching Zimbabwe. And if something was to happen to the opposition, obviously people are going to see. But you are instead going door to door at night, and sometimes you don't even know what time.
Oh, yeah, I hear your question. You know, we are on a critical moment of registering people to vote. So it doesn't help to hold rallies or to demonstrate while it's taking time, the time that we can use. You must utilize this time. Because already the voter registration program has been extended. So we must utilize the extension. People must know everyone is for every rightfully minded person is every rightfully minded person motive must make sure that everyone must go and register to vote. We must motivate our comrades. We must motivate all the citizens to go and register to vote. Then when it comes to testing the government, the new government, if they are going to follow the rule of law, the time will come. But we cannot spend much of our time testing the depth of a river with the both feet. You know, Yura, you can't test the depth of a river. What is there now? I didn't know. A deadline, I can extend why I can't walk like to end up a ground demand. But we also need some reforms to be in place.
But don't you think just 30 seconds, like Chonga is saying, can you convince me to go and register? What yet you haven't convinced me that you have the policies that will make me vote for you? Is that not putting the cart before the horse?
Sorry, I'm not getting your question.
Anyway, oh, that will be for another day.
Let's give Mr. Juru a minute. Pfungwa dzenyu dzekusiyira vateereri tibva tamhanya kuna vamambeu. Vajuru, ndofunga vajuru havana kugadzirira. Vamambeu. Vamambeu muripo here parunhare?
Ndiripo hangu ndiripo vashe.
Taura itinzwe.
Chamina ngotaura kuvana veZimbabwe ndechekuti we cannot live in the past. We optimistically with the future that has come before us. Saka zvekuti ngana akambodai ngana akaita sei, I think we judge people with what they say when they come to us, and we go back to their offices and test the strength of their words. And we are putting our government to the test. And if they do not deliver, people know what to do. They will vote them out in elections. But we cannot continue to judge our country on the past bad practices that were committed by the regime under Mugabe. That would be very unfair.
But Mr. Mambeu, kune vamwe vatori vari kutotya sarudzo kuti pamwe vahurumende haitambire zvichabuda musarudzo. Ngoti iga.
No, hatingaregeri kuinda kuma elections nokuti vanhu vari kuti inogona kuramba. Hazviiti seizvozvo. Tongosunga ngombe chete chero kuti tisina chizivo chokuti mvura icharamba ichiuya here. Zvakangofanana nekurima. Hauzoregi kurima nokuti kwazi gore rapera zvakamboita sei. Hatidaro. Ngatiite zvinoita kuti tika yedu iende mberi. Kana vazoramba tichazviona ikoko. Tinoyambuka rizvi tasvika.
Okay. Mr. Juru, are you still there?
I can hear you.
Yes.
Teaser.
Yeah. Hello. Mr. Juru, you're still there?
Yes, I can hear you.
Sorry, unfortunately, we have run out of time. We've been trying to talk to you. We wanted to give you the last word, but unfortunately, time is out. We'll get to you next time. That day was Mr. Dennis Juru of the International Cross Borders Association. We also had Mr. Oliver Chikumba, the MDC, National Youth Assembly in Limpopo, South Africa. And we also had from Zimbabwe Exiles Forum member Tino Mambeu. And from me, Chris Gande, good night, Zimbabwe.
Neni, Jonga Kandemiri, tosakana muzvirongwa zve Studio 7, zvinotevera.